manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inotanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo wezvekutepfenyura munyika weBroadcasting Services Amendment Bill. Zimbabwe inoti yakagadzirira zvikuru kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido iriro riri kutariswa kusvika munyika nhasi. Muka dzesango shiri zvipfuwo pamwe nehove zvourayiwa nemvura yemuLake Chiwero iyo inonzi yakanganiswa zvakanyanya nekusvibiswa kwenzizi dzinodira mudhamu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti yakagadzirira zvikuru kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido iro riri kutariswa kusvika munyika nhasi. Dutu mpengo recyclone Chido rinonzi rakaparadza nzira, magetsi dzimba uye rakauraya vanhu vakawanda kuchitsuwa cheMayotte pakati peMadagascar neComoros kutanga nemusi weMugovera. Asi dutu mpengo iri rinonzi rave kupera simba risati rasvika muZimbabwe. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemukuru webazi reCivil Protection Unity vafara ihokonya vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rakagadzirira chose kusvika kwedutu mpengo recyclone Chido uye hakuna munhu achatadza kuwana rubatsiro nenguva.
Saka hurumende ichishanda nemapartners ayo vane hurongwa hwekuti chemusvika bii vanhu vachange vachiwana rubatsiro rwakakwana vachizochengetedzwa upenyu ndovakosha kuti tichengetedze. So prepositioning zvimwe zvinhu zvinoita kuti dambudziko rireruke atotanga kuenda kunzvimbo dzinotarisirwa kuti mafashama angagona kuita zvichisanganisira izvo kutsvaga kwemafuta nekuzoaendesa kunzvimbo dzaanoda kunoshandisa kuti vanhu vakwanise kuzofamba nekuenda kunzvimbo dzinenge dzakachengetedzeka.
Vanoshandawo mubazi reMeteorological Services Department vababa Maketa vazivisawo kuti dutu mpengo iri richange raorera simba parichasvika munyika richitanga nenzvimbo dzekumabvazuva dzakaita semutoko, murehwa, nyamapanda nedzimwe nzvimbo.
Tinotarisa kuti paichapinda muZimbabwe simba rayo rinenge rawedzera kuderera chose zvokuti haichanyanyi kuparadza sezvainge ichitarisirwa pakutanga. Cyclone iyi painopinda muZimbabwe tinotarisira kuti ipinde nekunzvimbo dziri kumashonaland east zvikuru kubhodhari kunyamapanda yofamba ichidzira kunana kotwa mutoko nekunana murehwa uye yozotora chimwe chidimbu chekumashonaland central chainopinda kunana bhindura nekunana shamba saizvozvo.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadhoni Maguta vaudza Studio 7 kuti veruzhinji kuchimanimani uko kwakamboparadzwa nedutu mpengo cyclone Idai muna 2019 rwendo runo vakagadzirira chose uyewo vatenda kuti dutu mpengo recyclone Chido rakashambadzirwa zvakanyanya.
Yambiro zvokuti vanhu vazive pachine nguva kuti kune dutu mpengo riri kuuya inenge yakaitwa zvakasimba. Nzvimbo zhinji vanhu vakuziva kuti cyclone Chido ari kuuya kusvika nhasi vanhu vari kugadzirira sungasungawo zvimatenga zvedzimba zvikwere zvehuku nekuchengetedzawo zvaanokwanisa kuchengetedza.
Chitsuwa cheMayotte chiri pasi peFrance asi chiriwo pakati penyika dzeMadagascar neComoros ndicho chaparadzwa zvakaipisisa nedutu mpengo iri. Kunyangwe hazvo huwandu hwevanhu vakashaya nekuda kwecyclone Chido husati vave kunyatsozikanwa, France inoti vanhu zviuru nezviuru vari kutyirwa kuti vakafa. Dutu mpengo iri raiputsa dzimba dzevanhu, kudonedza magetsi, kuchera nzira nekudonedza miti. Dutu mpengo cyclone Chido rinonzi rakatopinda muMozambique nenzuro kunzvimbo dzinosanganisira Mesufi uye Cabo Delgado. Kunyangwe hazo, pasati pave nehuwandu hwevanhu vafa vari kuzivikanwa kuMozambique pari zvino. Sangano reUnited Nations World Food Program razivisa nhasi kuti vanhu mamiriyoni maviri vari panjodzi yekukuvara kana kufa nekuda kwedutu mupengo iri. Pari zvino World Food Program inoti vanhu mazana mashanu vapiwa zvekudya kupemba uko vari kufanochengetwa munguva yedutu mupengo iri kuMozambique kwekare. Zimbabwe yakasangana nedutu mupengo raityisa zvikuru recyclone Idai mugore ra2019 iro rakauraya vanhu vanopfuura mazana matatu kuchimanimani Chipinge nedzimwewo nzvimbo kuManicaland. Mitumbi yevanhu vazhinji yakashayikwa uyewo dutu mupengo iri rakaparadza nzira, dzimba, zvikoro, zvipfuwo nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Tevera kufa kwemhuka dzesango, zvipfuwo pamwe nehove nekuda kwekukanganiswa nekusvibiswa kwemvura yemudhamu reLake Chiwero, bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti rakatanga kuita ongororo netsvakurudzo yekuda kuona huipi hwedambudziko iri uye kuti riri kukonzerwa nei. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimParks vatina Shefarau.
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino tirikuona sekuti mune tsvina iri kupinda mudhamu redu muLake Chiwero inobva kukrobra kuzvinoitwa neHarare City Council. So tsvina iyi painenge yapinda iri kusvibisa mvura, mvura iyi yozoita mabhakteria zvichindoda zvinoita kuti mhuka dzirasikirwe neupenyu zvichindodaro. Asi pari zvino tichiri kuenderera mberi nekutsvakurudza kuona kuti pakakura sei.
Kunze kwehove pane dzimwe mhuka here dziri kufawo nekusviba kwemvura uko?
Mutsvakurudzo dzataita pari zvino taona sekuti takarasikirwa nengongoni, mazebra neimwe shiri inonzi fish eagle nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Ndo pari zvino nekuti panofa mhuka tinotora ropa tichinoona kuti chaita kuti mhuka iyi ife chii kuti tikwanise kuzogadziridza zvinenge zvichizonetsa mangwana.
Matanho apa muri kutora seNational Parks kugadzirisa dambudziko iri?
Kurudziro yedu ndeyekuti tinofanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakati peHarare City Council, Environmental Management Agency nemamwe mapazi ehurumende. Ndona sekuti ndo zvinoita kuti tikwanise kugadzirisa dambudziko iri. Asi pari zvino takakwanisa kubvisa zvipembere zvanga zviri kuLake Chiwero tikazvisa kwatakazvisa kwatiri kufunga kuti kwakachena. Asi tisati tadaro tanga takakwanisawo kuisawo munyu, tikaisawo mvura kuti zvipembere zvisa uye kuzomwa mvura kune mvura yakasviba. Tikaisa futi mvura mukati mepaki. Asi toona sekuti zvipembere zvanga zvajaira kumwa mvura muLake, zvanga zvakatoomera kuti zvipembere zvisauye kumvura. Takaedza zvakare tichishanda neUniversity of Zimbabwe nevamwewo vana chiremba wezvemhuka kumapazi ehurumende kubatsiridza kuedza kurapa zvimwe zvipembere. Asi hatina kukwanisa kubudirira, zvimwe zvakarasikwa neupenyu zviri pakati pekurapwa.
Vanga vari mutauriri weZimParks vatina Shefarau vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi. Paramende nhasi yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo zvekutepfenyura munyika weBroadcasting Services Amendment Bill. Masangano anomirira vatori venhau achikurudzira kuti mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuitira kuti Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti bhazi ive yakazvimirira kuitira kuti gurukota rezvekuburiswa kwemashoko risapindire pamashandiro. Vatiwo nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuita zvido zveveruzhinji kwete kuita zvido zvebato riri kutonga rezano PF. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro resangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vatori venhau munyika reMedia Alliance of Zimbabwe, vaPerfect Shongwane vati BAZ, inofanira kusunungurwa kubva kugurukota rezvekuburiswa kwemashoko kuitira kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Vatiwo havabvumirane nezviri mubhiri zvekumanikidza vane dzimotokari kuti vatenge maresinis eZBC vasati vatenga mutero wedzimotokari dzavo, vachiti urwurusarura ruri pachena.
Izvozvo tinoona sekuti zvino sarudza chikamu chevagari vemuZimbabwe kana kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe vanova vane motikari chete kuti vange vachiita izvozvo. Asi iko zvino vanhu vanoteerera maredhiyo kubva pazvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira nepamafoni. Ko vari pamafoni vachaita sei? Ko vanoteerera pamaredhiyo chete vachaita sei? Tinofunga kuti mutemo uyu kana uchigadziro ngausava mutemo unonangana nechikamu chevagari, asi kuti uyo mutemo unotarisa vanhu vese.
Vatiwo mari yemarizinisi haifaniri kuenda kuZBC chete, vachiti mari idzi dzinofanira kuenda muhomo yeBroadcasting Fund kuitira kuti ibatsire nhepfenyuro dzese kusanganisirawo dzekumatunhu kana kuti macommunity radio stations. Vatiwo ZBC inofanira kushandura mashandiro ayo kuitira kuti iburitse zvirongwa zvinofarirwa neveruzhinji, vachiti kana izvi zvikaitika veruzhinji vanotenga marizinisi pasina kumanikidzana.
ZBC kwacho zvirongwa zvacho hazvinakidzi, ndochekutanga. Chepiri, vanoti zvirongwa zvacho zvinenge zvakarerekera kune zvematongero enyika, zvikuru sei bato rinotonga reZANU-PF. Naizvozvo vanhu vanoti tinoda kuti ZBC ngaivandudzwe, ngaishandurwe kuti imirire zvido zvevagari vese vemuZimbabwe.
Mumwe mugari wemuHarare vaSimon Gativu vati sezvo ZBC iri kambani yehurumende, hurumende inofanira kuona kuti ZBC yaita basa nemazvo, vachiti pari zvino veruzhinji havafari nematepfenyuriro ainoita.
Hurumende ngaiite kuti iyo broadcasting service iwe competitive, tisanotsvaga masaisai eDSTV kana eSABC isu tine ZBC.
Vakawanda vapinda mumusangano wanhasi vashora nyaya yekuda kumanikidza vane dzimotikari kutenga marezinisi, vachiti mazuvano vanhu vave kuteerera maredhiyo nekuona materevhizheni vachishandisa mishina yakasiyana-siyana kusanganisira nharembozha. Asi vamwe vakaita seva Robson Mandu avo vakamboshanda kuZBC asi vauya vakamirira ZANU-PF vatsigira zviri kurongwa mubhiri iri, vachiti mabasa ekutepfenyura anoda mari. Vati nepfenyuro dzakaita seSABC idzo dzinoita basa radzo nemazvo dzinotsigirwa nemari kubva kumarezinisi. Vafarai Pearson vesangano reZimbabwe Legacy Foundation vatiwo ZBC inepfenyuro yenyika uye inofanira kutsigirwa nemari, vachiti pari zvino vanhu vari kuteerera nepfenyuro dzekunze dzisingatauri chokwadi uye ZBC inotadza kukwikwidzana nepfenyuro idzi nekuti haina zvikwanisiro.
Tirikuona kuti even quality yepaZBC haisi kutifadza, haisi kusvika kure. Saka tirikuda mari inoenda kutransmission. Transmission iwane mari, masaisai asvike kwese, because mukatarisa kumaruzevha vanhu havasi kutoziva kuti chii chiri kuitika, zvokuita sekuti ZBC ndemutown chete. Vana Classic 263 ndevemutown. Saka we need Mumani.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko nekutepfenyura vaCaston Mateu vati vari kutenderera nenyika yese vachinzwa pfungwa dzevanhu, uye itarisiro yavo kuti gurukota rezvekuburiswa kwemashoko richateerera pfungwa dzeveruzhinji pasati padzipa mutemo mutsva uyu. Zvimwe zviri mubhiri iri kubvumidza makambani ekunze kuti apindewo mubhizimisi rekutepfenyura, asi achibvumidzwa kuva nezvikamu zveupfumi 40 kubva muzana mumakambani ekutepfenyura muZimbabwe, pamwe nekuti makambani aya ashandise mitauro yese 16 iri mubumbiro remutemo pakita basa rawo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe varimi vanoti vari kufara nezvisungo zvakabuda musangano wakaitwa svondo rapera wekuziya nezvemagwaro ekuti vave varidzi veminda kana kuti title deeds, yanonzi ari kuronga kupiwa kuvarimi vakagariswa mumapurazi pasi pechirongwa cheland reform program icho chakaitwa nehurumende kubva muna 2000. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaumba komiti iri kufambisa urongwa uhu, uhwo hunoda kuti vane magwaro emaoffer letter, ma-99 year lease kana mapermit vapiwe mukana wekutenga mapurazi avakapiwa nechirongwa chekugariswa patsva nemitengo iri pasi-pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzekurima vari mukokeri wesangano reZimbabwe Agricultural Think Tank vaFrank kubvakacha kuti tinzwewo maonero avo.
kuno kumanyukunyuku tiri kufara zvakanyanya nedano ratorwa nehurumende yedu. Nyaya yeland tenure in Zimbabwe yanga iri nyaya inorwadza nekuti tatisingakwanisi kuwana rubatsiro kumabhanga neissue iyo yatinoti bankability. Vaita hakwanisi kutora chikwereti kana uine plans, zvinova zvinhu zvavo zvakaomarara, uyewo maprivate players vanga vasingagoni kupa varimi vedu zvikwereti. Asi varimi vakaramba vakashingirira kusvika padano ranhasi ratorwa nehurumende yedu.
Chikuru chamungati imi mabata pazvisungo zvabuda apa ndechipi?
Tikona kuti president vedu vakaseta kana kuti vakagadzira committee inoona nezveland tenure in Zimbabwe, zvichireva kuti vanoziva kukosha kwenyaya yeland tenure iyi. Ndiri kufara nezvabuda mumeeting iyoyo nekuti yakwanisa kubatanidza vese vane chekuita neminda yedu yatakapiwa under land reform program, uyewo yakwanisa kutorera masimba mapermits anga akapiwa vanhu kudhara, mapermits ma 99 year leases nema offer letters.
Zvochireva kuti kudini izvi kumurimi wanhasi?
Takumirira zvitsva, takumirira gwaro idzva richaburwa nehurumende richipiwa varimi vese. Gwaro iri rakangofanana netitle deed kana kuti ritori title deed, kureva kuti wakukwanisa kupiwa mari, kupiwa support, kupiwa loan kuti urime.
Kumashure kwese uku ivhu rose rainzi ndere hurumende, zvave kusiya murimi amire papi?
Kudhara taiti every land belongs to the state, asi takuona na state government yedu yakuedza kupa masimba kuvanhu, masimba kuvarimi kuti vagone kutenga ivhu ravakagara pariri.
Imiwo sevarimi munokwanisa here kuzodzibhadhara mari idzi?
Vachabhadhara mari yandingati shoma, yandingati shoma. Pane mukana wekuti varimi vabhadhare kamwe chete vobva vapiwa matitle deeds avo, kana kuti kune mabhanga aiswa vana AFC, vana CBZ, vana POSB. Ndo inonzi the best empowerment yatawana sevarimi.
Havanga vari vanoongorora nyaya dzekurima vari mukokeri wesangano reZimbabwe Agricultural Think Tank vaFrank Kubvakacha, vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ofisi yemumiriri weSyria kuUnited Nations yazivisa nhasi kuti mumiriri ari kukurudzira kuti pave nehurumende inotungamirwa nezvizvarwa zveSyria inofanira kubata matomo munyika, apo vasangana nemukuru wechikwata chabvisa vaive mutungamiri chakabvisa vaive mutungamiri wenyika kwenguva ndefu vaBashar al-Assad pachigaro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris nesvondo vakatenda vanhu vebato ravo reDemocratic Party vakabatsira nemari yakawandisa musarudzo dzemwedzi wapera idzo vakakundwa nevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzisaora mwoyo nekuti dzirambe dziri mune zvematongerwo enyika. Tendero Gotora uyo ane makore mana ane ronda risiri kupora kubva paakawira mumoto aine mwedzi miviri yekuzvarwa. Amai vake, amai God Help Gotora, vanoti vamboedza kurapisa mwana wavo kumakirinika emunharaunda pamwe nekuchipatara chikuru chemurambinda kubohera kwavanogara, asi vanoti ronda iri harisi kuvhara. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Amai Modina Mpamadzi Gotora avo vave nekamwe karusvava vanoti kutsva kwakaita Tendero kwave kuvatadzisa kusiya vana vavo vari vega mumba vachinoita mamwe mabasa kukumunda, nokuti vakashungurudzika zvakanyanya nechiitiko ichi. Vanoendera mberi vachiti vatopererwa nemazano nokuti ronda iri rinomboita serave kuita zviri nani, asi robva ranyenga zvakare.
Paakatsva tokaenda naye kumakliniki yemuno mumaruwa medu, asi vaingoti ari raiti, ronda harina kunyanya kudzika kuti timudaridze kuenda kuzvipatara zvekumberi. Ari raiti, vachingotipa mapiritsi nekungodresa ronda racho every day, asi hazvina zvakabatsira, rinongoita on off. Raingoti rikati 2 weeks ronga raakuita nani, rotanga futi.
Mwanasikana wavo mkuru akatsanangura zvakaitika musi watsva tendero.
Wakamuradzika pamubhedha ukatisheke, ende ndinosuka mandiro, mai vanga vaenda kumunda, obva vaenda kunosuka mandiro. Saka zvakaitika ndezvekuti mwana uyu wakazongonzwa kuchema, aona kuziva kuti wadonha sei kubva pamubhedha kunowira mumoto. Pasaidhi panga paine choto changa chiripo. Wakangoona mwana wamumoto uchitotsva uchitongozunguza uri panhwani. Ndomachira wakaita ronda iri ramuri kuona riri apo. Saka kubva ipapo ronda iroro takamboda kuzama kurapa, kumutsvaga munhu wangatichiudzwa nevamwe vanhu. Tichakati tinorapa, chakati tinorapa, asi hazvina zvazvakabatsira.
Mbuya vatendero Gogo Faustina munorwei vanoti kutsvaka kaita mwana uyu kuchiri kuvarwadza nekuti ronda iroro rinovayeuchidza kuchema kwakaita muzukuru wavo achiedza kuda kuzviburitsa mumoto achiita zvekuzunza musoro wake negotsi.
Zvinhu zvakambotirwadzwa pamwana iyi nekuti takanga tichifunga kuti anopora maronda racho tikaona mai rinorwadza raimurwadza kana isairwadziwa nazvo. Asi takangoti samai havo vakangosiya mwana ari pamubhedha. Vamwe vaiti zvinonaka mwana wangu akarara iye vachimubva ona mwana atsva musoro.
Nyanzvi yezveutano Dr. Kudzai Masunda vaudza Studio 7 kuti ronda remwana uyu rinofanirwa kuongororwa zvakanyanya kuti pawanikwe mushonga unorwisa chiri kuritadzisa kupora.
Zvandinofungira ndezvekuti haasisina mahairstyles zvakati paganda anogona kubatsira futi zvimwe zvekuprotekta nekudaro daro. Endi zvironda izvi zvinogona kukonzeswa nemainfections but chikuru zvisa sasa zvinozoita infected. Saka handa kuti angayasvikaswa padhuzi unyatsoona kuti hachisi chisasa here chazongopedzisa chatongochironda chazoita chironda nekuti chazoita infected nemabacteria. Ndozvanoita kuti tione then wowana mushonga. Hazvasi zvinhu ithink zvisingatadzi kugadzirika.
Dzimwe nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira vabereki vatendero kuti vaedze kuendesa mwana kuchipatara chinorapwa vana vadiki cheHarare Children's Hospital uko kune nyanzvi dzinoona nezvehosha dzese dzinosangana nevana vari pasi makore gumi nemaviri. Vanoendera mberi vachiti paronda iroro panofanirwa kutorwa kanyama kanoenda kunoongororwa zvirwere zvinenge magomarara nezvimwe zvakasiyana siyana senzira yekuti paonekwe kuti chii chiri kutadzisa ronda iri kupora. Ongororo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvempilo nechitungiza izvo zvakabuda mugwaro reInternational Journal of Child Health and Human Development inoratidza kuti tsaona zhinji dzinosangana nevana vazhinji dzinonyanya kuwanikwa mudzimba dzekubikira mavanotsva nemvura inopisa rimi remoto kana mavhunzi. Nyanzvi dzeutano dzinoti muongororo yadzo zvakaonekwa kuti vana vakawanda vanoita maronda anorapika zviri nyore, asi kune vamwe vashoma vanofa nemaronda ekutsvaiwaya. Ndakamirira Studio 7 kwamaenzo kubohera ndine ropafadzo mapimidze.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nyanzvi yezvekudyidzana kwedzimwe kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti havaone vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachishandura mamiriro akaita ukama hweAmerica neAfrica pari zvino. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Ndona President Trump vachingopfuurira mberi nepolisi yavo yeAfrica zvakanangana nana Zimbabwe yokuti vanenge vane chivimbo pamwe chete nekurudziro kuti Africa yasvika nguva yokuti muchizvimirira omega, nokuti kwamakore akawanda taisa mari dzeforeign aid dziya hatisi kuona mafambisirwo azvo. Ndimi mune simba rokupedza zvinhu zvakaita souori munyika huri kubata ufumi hwenyika. Zvekare vaTrump havana kumbogara vavanza kuti chinangwa chavo chikuru kutarisisa nhamo namatambudziko ari muAmerica first vasati vachevukavo vamwe vanhu, nokuti America yachevuka yachevukazve nyika dzomuAfrica nguva dzino vamirira kuona kuti zvinyi zvinobuda muufumi namagariro eAfrica zvichibvira mubetsero yagara yanga ichipiwa Africa. Asi zvisingarevi kuti vachamira zvachose kupa rumwe rubetsero rungava rwemari dzinokwanisa kuenda kunana HIV AIDS uko nezvimwe, asi havasi kuzosimbirira izvozvo nokuwedzera izvozvo vasati vaona umbowo huri muAfrica wakanyanyisa kunangana nokupedza huori.
Pane zvingaitwa here nenyika dzakadai savana Zimbabwe kuti vawane kuva vachidyidzana zvakanaka nehurumende itsva yava Donald Trump?
Zviripo zvakawanda chaizvo. Zvimwe zvacho zvakatonyorwa pasi munhaurirano dzavo veZimbabwe pamwe chete nemumasanctions anotaurwa ayaya kuti kana muchida kunge muchidyidzana nenyika yeAmerica zvizere kupfurikidza zviripo izvozvizvi. Pedzai huori, motonga vanhu venyu zvakanaka, nyaya dzepolitics dziya musingarovani, musingatukani, muchiita sarudzo dzenyu zvakachena. Hurumende inoziva zvainofanira kuita kuti ukama hwayo neAmerica hupambire.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muchinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vemacross border apo nevamwe vese mumaprovinsi eshe muzimu side. Muchaira makatarisa. Hama neshamwari dzindofara. Tarise muchai mumuchovho yenyu makatarisa. Samwa muchido kuzopinda pasteering apo.
Studio 7, pa Studio 7, muri sei vashamarari vese, kuri sei kwee, kuri sei kwee, hei, kuno kuti nechikalo kunzvimbo yekarikangare, hei, hei, nechikalo mbavha dziri kuba ng'ombe, dziri kuba ng'ombe, hei, madai hurumende yedu yatakavhoterai vamunangagwa vacho ivava, madai kuri kuti vaimbowedzerawo mapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana, hei, takuwarawo ngembavha, tashatirwa, hei, tiri kubirwa zvisingaiti ng'ombe, asi mumombe dzacho mbavha dzinenge dzichiba dziri kuenda kuMozambique.
Studio 7, pa Studio 7, makadi henyu. Inini handina zvangu zvakawanda, ndongotsvagawo baba vangu anonzi Temba Musaruro. Temba Musaruro, ini ndonzi Timothy Kamhozo. Namba dzangu 0779-061-602, maita basa.
Pamusoro yana mukoma Jonga Gandimiri, nevamwe vese vashamarari, ndoti muve negore dzvarakanaka. Kisimusi yakanaka namukoma Jonga. Ndini wenyu Hirari Chitauro, ndiri muno Queenstown Ulinge. Ndiri kutaura pamusoro kuvatungamiri vedu vemuZimbabwe nevafundisi vose iri vatungamiri vakafanana naMunangarwa nevafundisi vemuZimbabwe vamwe chete naMunangarwa, nekuti pane vamwe vachiri vatungamiriri vafundisi, vamwe vachiri kufambisa shoko ravanenge vaudzana naMunangarwa, nekuti vanenge vachitengerwa moto. Mwari ndavave nemi, ngavave nemi Mwari, nekuti kandimi Mwari mato Mwari wepano pasi kuti munonyepera vanhu kuti vanhu vasaite zvido zvavo. Toti Mwari ndaakutungamirirei asadambure mazuva enyu ekurarama. Timurambe muchipiwa mari naMunangarwa vanonyesangano vachifane nzara, natenda hangu.
Makadi pastudio, tinotenda. Inini hangu ndiri kufara nezviri kana sei wiki neyo. Vachitori mufarwa paya paya, vakamboonesa vanhu soka, English soka inofarirwa nevarume vemuZimbabwe. Vaifara chaizvo tichiona magames paTV apo vachitibudisira one match one paweekend yega yega, zvaitifadza. Sevakangokumbira kuti dai sei wiki neyo. Vachitarisawo varombo, vambotarisawo varombo vanhu vari kutambura mumamisha umu.
Murutaura naElias Banda paLimpopo paPolokwane pana. Ndaida kutaurawo maringe nezviri kuitika kunyika yekwangu kuMozambique. Ko Mozambique zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kustrika maringe nekuti vaneta kutongwa neFrelimo for 50 years but hapana chabuda. Isusu hatisi kuda kuti vaite nhaurirano, asi isusu tinoda kuti ivo vazive kuti povha isadi chinongonzi Frelimo. Iyo Frelimo ndo isingasadiwi nevanhu veMozambique. Povho yose haisadi chinonzi Frelimo.
Tinotenda vateereri. Musakanganwa zvakare chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutarisa nezvedutu mupengo Cyclone Chido, iro riri kutarisirwa kusvika muZimbabwe chero nguva kubva nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Paramende inotanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pabhiri rekuwandudza mutemo wezvekutepfenyura munyika reBroadcasting Services Amendment Bill. Mhuka dzesango dzofa pamwe chete nehove muLake Chiwero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Taboka Ncube.
sakati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 16 kumpalakazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sicaba ngokuthi lumthetho kumele ulungise udaba lwe appointment yebhodi. Ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo bhodi.
Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqula komthetho ophathelene lokusakaza equkethwe yiBroadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abaningi besithi kumele kwesulwe umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha leBroadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli.
Abantu kabalalele ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi ucyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lengezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho ele-cyclone Chido obekusesatshelwa ukuthi lizabhidliza eZimbabwe kubikwa seliphele amandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlangano yokuthapha imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yiBroadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla abanengi besithi idalele eParliamente kumele lesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe kumbe iBuzz ezandleni zikamongameli welizwe ngoba lokhu kusenza ukuthi abasekela uhulumende kumbe ibandla elibusayo kube yibo kuphela abaphiwa amalayisensi okusakaza. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngaphandle kokuthi ngubani omele akhethe amalunga eBroadcasting Authority of Zimbabwe, olunye udaba oluhluphe kakhulu emhlanganweni wanamuhla ngolokuthi ungaguqulwa umthetho weBroadcasting Services Act uzabamba ngamandla abantu abalezimota ukuthi bathenge umthelo weZBC ukuqala ukuze benelise ukuthola amaphepha avumela izimota ukuhamba emgwaqweni avela kugatsha lweZimbabwe National Roads Administration lokuthenga imithelo yokuvikela imota ama-insurance. Abantu abangenomhlangano obukhokhelwa yikomiti yedale lePhalamende ephansi kogatsha lokusakaza eyePortfolio Committee on Information, Publicity and Broadcasting Services bathe bafuna amalunga eBroadcasting Authority of Zimbabwe akhethwa yiPhalamende ngokwayo hathi ngumongameli esebenzisana lomphathintambo wokusakaza njengokutsho komthetho. Omunye ehlanganweni lo emele inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe ngumnumzana Perfect Hlongwane.
Lumthetho kumele ulungise udaba lweappointment yeboard ukuthi kungabi ngumphathintambo kuphela olamandla ukubeka leyo board kodwa ukuthi abantu baye through lokho esithi thina ngama public interviews ukuthi babuzwe phambi kaZulu lokho singakwenza through iParliament.
Amazwi kaHlongwane obemele inhlanganiso yemisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakra.
IBuzz is a licensor ama broadcasting services kanye ngomnyaka depending on availability ye spectrum. Sifuna ngani kumele kulungisiswe lokho.
Abanengi bethese ugatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe umlando wokunikeza amankampani alobudlelwano lohulumende ukumbele bandla elibusayo kuphela ama license okusakaza afana le ZBC, ZTN, NRTV, Fetocom le AB Communication. Udaba lokuthi abalezimota kumele bathenge ilayisensi yeZBC kuqala ukuze benelise ukuthola amanye amaphepha okuhamba kwezimota zabo emgwaqweni yinto ecubula abaningi elizweni. Omunye wabo ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Sumile labo behlukumezwa ukuthi bethenge umthelo wento abangafuni ukuyilalela. Yikho uthola ukuthi khona abantu abaningi emaphandleni balalela iStudio 7.
Uncube usekelwe ngumnumzana Matthias Dube isakamuzi seHarare yena otshele ikomiti yebudala lephalamende ukuthi kumele iZBC ikhiqize inhlelo ezithakazelelwa ngabantu ukuze ibahuge bathenge amalayisensi alumsakazo ngokuthanda kwabo, hatshi ngokuphoqwa ngumthetho. Kodwa omunye obesemhlanganweni ofanayo osekela ibandla leZANU-PF, umnumzana Nisbet Chuma uthi uyavumelana kakhulu lenguquko efunwa ngumthetho lo. Kuminyaka esanda kwedlula, abantu abafana lo wayengummeli weHarare East unkosikazi Jessie Majome bahambisa umsakazo weZBC emthethondaba besithi abafuni ukubhadala umthelo ngoba inhlelo zawo sekela ibandla elibusayo. Ikomiti yepharlamende ekhokhela imihlangano le izakuya njalo ezigabeni ezibalisa eMtare, eMarondera, eMaswingo, koBulawayo, laseLupane. Uyathapha imbono kaZulu ngokuthi uyavumelana lenguquko equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill le kumbe hatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesiphepho u-Cyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza izakhiwo njalo abulala abantu eZimbabwe sephele amandla kulandela ukuna kwalo eMozambique ngesonto. Kodwa uhlangothi oluhlenga uzulu olwe-Civil Protection Unit luthi luzaqhubeka lulungiselele ukuphathisa abantu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli. Laloba kukhangelelwe ukuba kuza kuna izulu elinenge ezabelweni ezifana leMathabeleland South, Bulawayo, Mathabeleland North, Midlands leMaswingo, akukhangelelwanga ukuthi kuza kuba lozamcolo. Kodwa ngenxa yokuchisa okube khona ngeviki edlule indawo lezi zilakho ukubhekana lombani kumbe inkosazana izulu elomoya omnengi kakhulu kanye lezulu lesiqotho. Izulu lesikhukhula leli selibulele abantu abambala eMozambique leMalawi. Ngomnyaka ka-2019 izulu lesikhukhula uCyclone Idai labulala abantu abedlula inkulungwane emazweni angezansi yezwekazi le-Afrika. Uhlaziyo loludaba sixoxa nomnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi yezokuhlengwa kukaZulu njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Abantu kabalalele ama-bulletins kuma-radio, even like social media, belandelela ukuthi u-cyclone lo ungaphi njalo wenzani njalo kuthiwani ngaye ngalaba abezomkhathi kakhulukazi. Kuma-radio siyakuthola khona lokhu. So kuhle ukuthi abantu bahlale belalele belandelela ukuthi kwenzakalani. Abezomkhathi labe civil protection department bayakhupha futhi lama messages athile, ama alerts, ama warnings emafonini kuma SMS khona pha. Abantu kabahlale bethindle.
Sikhangela ilizwe singathi ilizwe lilungiselele na ukuphathisa uZulu nxa kungaba lezehlakalo ezibangelwa lizulu leli.
Engikubonileyo okuhle okungijabulisayo ikuthi our local authorities, ngikhuluma ngama-local district councils, urban municipalities, yama-local authorities lawa, esizwa i-civil protection department. Baku high alert, high alert, baku high alert. Ngikhuluma nje right now lokho kuthi ukuthi ama systems wonke awu respond to u-cyclone Chido lo vele they've been activated. Siku high alert as a country, siyakwazi ukuthi as a country thina kukhanya ngani sizaba lobubelo in terms of impact ukuhlaselwa yile cyclone nxa siqathanisa lamanye amazwe angomakhelwane. Tinokwethu ngani kuza kuba nganeno, kodwa even kunjalo siku high alert and lokho kuyinto engithabisayo. Ngizama ukuthi ngithi mina ngesikhiwa we have activated our emergency response systems. Akanti futhi through civil protection department isebenza lama local authorities. Uzakhumbula ukuthi ODDC, o district development coordinators kuma districts yibo abaheader i civil protection department. So baku high alert. So ezindaweni esicatshangela ukuthi izachaya kakhulu i-cyclone lay vele sekulama evacuation points. And enhle kwenzakala futhi isikolo zivaliwe, which is good.
Yikuyini okuqakathekileyo okufanele kukhunjulwe nguZulu ngalesi sikhathi?
Ukuthi sihlale phela silama numbers abo DDC, osikomichi phela. Sihlale silama numbers abo CEO,
ama councilor ethu esibhedlela zethu lama police aseduzane le lati sihlale silama phone numbers siwabhalela panga labantwana babe wazi ukuthi le number yanga police le number ka doktela le number ka DDC le number ka councilor le number ka CEO njalo njalo why sisenzele ukuthi kona in case of emergencies silakho ukuthi abantu laba sibathinte sithi trigger a fast response to this emergency esikhangela ngelayo khona kokuqhakathekile singakuyisi.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi yezokuhlengwa kwaZulu njalo ngumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology obexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende omutsha kwele Botswana uthi uzaqinisa ukuthi imisebenzi ethile ibekelwe izizalwane zakulelozwe kukanti abasebenza ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabadabuka eZimbabwe alisoze lithole imali yeholo elibekwe nguhulumende le-minimum wage elilingana lamakhulu amathathu amadola $300. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Umphathintambo omutsha obona ngendaba zemisebenzi kanye lokungena lokuhlala kwabantu kwele Botswana, umnumzana Pius Mukhware, uthi bazaqhubeka ngohlelo olwatshiywa ngurhulumente wokuqala olokuthi imisebenzi ethile besezandleni zezizalwane zakulelo lizwe. Ekhuluma kumabonakude weBotswana Television ngolwesine, umnumzana Mukhware uthe noma nje bezavumela ukuthi abantu bokuza bengene bekhululekile elizweni kuzaba lo mzila wokuthi bengasebenza kuziphi inhlangothi ikakhulu kumsebenzi edinga ulwazi olujulileyo.
Rinale melawa ya runa ya Employment Act
silemthetho Employment Act yona ekubeka mgceke ukuthi kule msebenzi egcinelwa abatswana abavela phandle kwelizwe sibafunela imisebenzi ethile esingelalwazi layo kumbe esisilela khona ngezisebenzi.
Umnumzana Mukhware wengeze wathi abasebenza imisebenzi ezindlini kanye lemaplazini iningi lingabeZimbabwe alibalanga kunani labantu okumele lithole iholo le-minimum wage elifakwe ngurhulumente omutsha. Uhulumende uthi kumele abamankampani babhadale isebenzi esihola imali ephansi i-$4,000 ephosa ilingane lamadola emelika amakhulu amathathu i-$300.
Ribuya ka formal employment. Formal employment.
Uma sikhuluma ngodaba lolu sikhuluma nge-formal employment, asikhulumi ngabantu abasiphathisa ezindlini kumbe abama-peace jobs.
Abanye abeZimbabwe akwele Botswana abafana lonkosazana Simanga Dube bathi badaniswe ukuthi bakhitshwe kuluhlu lwalabo abazahola imali ye-minimum wage.
Yesibe lokungajabuli kancane ngoba sase sijabulile kakhulu before sizwe ukuthi izabitholwa ngabanjani. So kusidanisile ngoba le budget besehle sakhakhulethu ukuthi hayi next year kuzapha ngcono sesingaphila ngcono. So sesikhulekela kuphela ukuthi laba esibasebenza amabhosi labo basizwele basephulela iholo ukuze lathi senelise ukuthi sisupporte imdeni esiyishiye emuva.
Umzana Agrey Moyo yena osele minyaka eminingi ehlala kwele Botswana uthi kwakusobala ukuthi abasebenza ezindlini kumbe emapulazini basoke bethole imali yeholo elibe nguhulumende abasebenza kumankampani bona bengakatholi.
Ukuze sisokwa kukhona kwakube lokucaca ukuthi bazakhangelwa labo laba abasebenza ezindlini lasemaplazini. Kodwa ke khona umbuzo obuvela ubuya ukuthi angithi bekungaba kuhle ukuthi aluba kuqale kwakhulunywa ngemiholo yabaqhatshi ukuthi bona ngokwabo kuyamela amakhampani abe le standard abe le minimum wage yabaqhatshi kuqala. Itshengisa ukuthi nxa umqhatshi esehola imali ephezulu uzakwenelisa ukuthi aholise isiqhatshwa sakhe i-$4,000.
Umnumzana Moyo uqhubeka wathi kukhangelele ukuthi umongameli Duma Boko achasise kabanzi phezu kwalolu daba.
Angiboni ukuthi umongameli angabe seguqule iceba kadelalo. Ngibona nje ukuthi basadinga indlela zokukusebenza. Kodwa-ke sekuyaba lokudana okukhulu kakhulu ukuthi lokho sekumenyezelwa ngumphathintambo wezemisebenzi lokhangela abahlali abavela kwamanye amazwe ukuthi usetshilo wacaca ukuthi akuzange kuchiwo labana abasezindlini lasemaplazini kodwa abasemakhampanini.
Umongameli Duma Boko Uthi le Botswana lizimisele ukunikeza abezimbabwe abaselizweni ongekho emthethweni amaphepha okusebenza kwele Botswana. Lokhu akuhlalanga kuhle labanye kwele Botswana abathi abezimbabwe bazabathathela imisebenzi, kukanti omela izimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkono Weshuru yena olamukele lelinyathela. Umnumzana Mkono Weshuru utshele intatheli zindaba uthi usekhangelele ukuhlangana lomphathi ntambo umnumzana Mphasi Mohware ukuthi bahlaziye kabanzi ukuthi uhlelo lolu lungasebenza njani kulandelwa okwenzakala kwele South Africa lapho abezimbabwe abanikezwa khona ama special permits. Ngumqondisi wendaba ze Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-independent newspaper kwele Bhilithane babika ukuba owayengumongameli wakwele Syria umnumzana Bashar al-Assad owayegenqulwa yilabo ayesithi ngamalwecatsha uthi wasuswa elizweni lakhe libutho lakwele Russia elamtholela eMoscow esuka enkambeni yamasotsha ele Mayim ngeviki ephelileyo. Uhlangothi olubona ngezempilakahle eGaza luthi ele Israel selabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu 45,000 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizweleli leHamas nyakenye. Luthi sekwalimala njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,000. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezi phathelane leMelika. Umnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe ozaqala umsebenzi mhlaka 20 ngoZibandlela. Iningi limelele ukubona ukuthi uhulumende wakhe uzadlelana njani lamanye amazwe ikakhulu awezwekazi le-Afrika. Eze engena embusweni kuqala uTrump wasusa eMelika kunhlelo zokubambisana lamanye amazwe esithi uqakathekisa uzulu welizwe lakhe kuqala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungulezo ombusazo umnumzana Efi Idlela Ncube.
Uthembisile kakhulu ubaba uTrump ukuthi uzaphatha izinto ngendlela elomehluko kulaleyo kade ziphethwe ngayo. Ngibona sengathi azaqala ngakho kakhulu yimpi ese-Israel, phakathi kwe-Israel leHamas, phakathi kwe-Israel leLebanon. Abuye njalo athathe eUkraine leRussia. Uzabuya njalo abonakale kakhulu eqinisa indaba zobudlelwano kwezokuhwebelana phakathi kweMelika leChina. Esithi kayitshintshe indlela eyenza ngakhona, iMexico kayitshintshe, iCanada kayitshintshe. Izinto esibona ukuthi uzaqala ngazo zona lezo ngokuba yizo azithembisa kakhulu. Kanti ke futhi leyo kufika kwabantu ngendlela engekho emthethweni layo izabe iphambili vele. Sizabona esayina ama-executive order esuka nje aphathelene le-immigration, aphathelene lalokho okunye okusondelana lakho nalokho.
IMelika siyazi ukuthi kungomkhuba wayo ukuzihlupha ngokuhlonitshwa kwamalungelo kwamanye amazwe. UTrump ubona eqhubeka ngaleyo ndlela yini?
Angiboni ukuthi uPresident uTrump uzasihlupha kakhulu ngamalungelo abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonitshwe imithetho lamalungelo kungakhathalekile ukuthi ngabanjani abantu. Uza kwandisa kakhulu ezokuthengiselana, ezokuhebelana. UTrump ukhangela izinto njengebhizinisi ukuthi ubudlelwane lobu buyayenza iAmerika ibe greater gain njengoba ethanda ukukhuluma. Kungakhathalekile ukuthi la amanye amazwe kawabi mahle kawakhuli. Uzabe khangela ukuncintisana leChina, uzabe khangela ukuncintisana leEU, uzabe khangela ukuncintisana lamanye amazwe ekuthuthukiseni umnotho, ekuzuzeni ezemvelo lakho konke. Yikho kuzabe kukhulu. Yebo kambe lapha lalapha iMelika izakhuluma ngamalungelo abantu, kodwa azabe engasagqamanga, engasekho phezulu njenganxa sikubona nxa kubusa abanye abantu abangasoTrump.
Kuningi uTrump athi uhlose ukukufeza engena nje embusweni ngozibandlela. Ubona kusiba lula yini ukuthi akwenze lokho njengoba ibandla lakhe selilawula amadale omabili eParliament?
Kuzabe kulula ukuthi enze izinto azifunayo ngokuba iRepublican Party okuyiparty yakhe uTrump iphethe izindlu zombili. Kodwa eMelika akukho lula ngendlela abantu abacabanga ngayo, ikakhulu ngoba kukhona ama-senators angakhethwa kuseduze. Othola ukuthi abangene lonyaka nxa baze bakhethwe ngemva kwe-6 years. Uzaze kube lokhetho lwabo ngemva kwe-6 years. Lanxa abanye bezabe bekhona ukhetho lwabo ngemva kweminyaka emibili, abanye ngemva kweminyaka emine. Ama-senator eMelika ahlala iminyaka eyisithupha. Kuyenzeka ukuthi bangesabi upresident ngoba besazi ukuthi kakula primary election. Kodwa laba abanye bazabe besesaba ukuphikisana lo Trump ngoba kuzabe kulula. Ngakho-ke kuzabe kulula ukuthi abafuqe ngoba besesaba ukuthi uzabadingela enye i-candidate engaphikisana labo eminyakeni emibili elandelayo. So House of Representatives kuzaba lula ukuthi azuze izinto azifunayo. Kusenate kungaba lobunzima lapha lalaphana. Kodwa-ke hhayi asoze kube bukhulu bunzima, kusiya ngokuthi yini into ayifunayo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazo wexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7. Ukusigaba sezempila kahle namuhla sihlolisisa isimo senyawo ezijeleneyo esihlasela abanye abantwana abasanda kubelethwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eyeWorld Health Organization ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi clubfoot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaradzai Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamachumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphangiselwa, kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezichiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba banazelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezichileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela yeclub foot.
Yebo, iyachiyana. Abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana, i-operation nje encane vele iyenza umntwana esamncane ukuthi saphongu kuma nje kuyimsipha ukuthi nyawo luye straight and imsipha lana ingaqondiswa. Bafaka iplaster ubosikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu nyawo uqondile. Kodwa labanokuthi kuyabe kusevie ukuthi kubhende kakhulu. Akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi unyawo lube luqonda, njalo futhi khona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi unyawo lalo futhi luqonde kwanza ukuthi nxa enyathela ngalokho esithi yisole, akhona ukunyathela ngaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni owazalwa ele club foot uthi uhlinzwe esekhulile njalo usesenelisa ukunyathela kuhle.
Le club foot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from mama doctors that were in the UK when I was in Saskatchewan, in the UK, and I also got mama doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele club foot kodwa sewahlinzwa.
Kwanazela ezala bahle bamhlinza kusasemasinya. Uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange nge avunyelwe ukugijima esikolo, sesabela ukuthi engathunukala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezichileneyo okugoqela ukuhlinzwa kumbe ukugqoka izicathulo ezelapha imisipha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Salibonani zihlobo, salibonani zihlobo. Siyacela lapha silahlekelwe ubaba, ubaba umeluleki, meluleki lungu. Ubaba uzalwa lapha eTsholotsho khona lapha ePatalika. Ulahleke ngolwesihlanu ekuseni wasuke esiyebulawayo. ephila wayekazange wabe safika lapho yakhona. Siyacela lo mbonile ongabezwile kulo muntu olahlekileyo, asikwazi ukuthi kumbeni wabulawa ngabototi, kumbeni uyaphila, kumbe wathunjwa. Siphakathi kokudini oyabezwile le information yomuntu osuke etholotho otholakale kumbeni engekho right, kumbeni kuphambanisekile. Sicela asifonele kule nombolo 077-650-8193.
Yebo, nkosi yami, yebo, ngimzalwane. Njani, niyaphila? Nathi siyaphila. Aliphile kahle, nathi siyaphila kamnandi. Akulankinga, akulankinga. Siyabonga, siyibongela inkosi okwana sihlangana nasikhuluma kanje. So, hhayi, yikho kuhle, kuyimpilo leyo. Impilo, ngiyabonga, mfowethu, ngiyabonga, thank you.
Hallo, Stutisev. Ngandami lingayifaka kumeseji lama meseji ami. Lingafaka kuma meseji ami, lami ngikhalaza. Khulume lami ngukho esenhlinzeni yami. La bathi nguChabangu okuthiwa bamfake ekhodi. Kathi uChabangu uyini njengoba nguye waqeda i-trip C kaChamisa? Uyini? Ngumhlobo bani omuntu lo uChabangu? Uyini njengoba eskema so nguye umuntu kuphela owaqede kaChamisa? Lakathethi yanele Washman Ncube uzoyiqeda. Kathi uChabangu abamboni uyini yena uChabangu? Uyini uChabangu? Yini uChabangu? Mina ngisukela upane village 26 eSenlux. ESenlux komadiza lapha. Evillage 26 usebhukwami ngumoya usekhona. Igama lami nguNdlovu, Cornelius Ndlovu. UneNdlovu lokuzalwa. Ngisitya bonke libakhulu babingelele bonke. Labangikhaba abakompala, abakomalume kompala, labakondlovu, osigaqa, umama uViolet Mpala ngiyambulisa. Lo mnamu naSharon, losijensiwe, lombonisi, uClement, loVita.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Ngiyalibingelela ukuthi umsebenzi wenu ube right, singeneni umnyaka lo esiyakiwo. Siyabonga ngegama lenkosi, liphile kahle, ligcine labo mama benu bebe kahle, labo mkhulu nabogogo nengane. Siyabonga Studio 7, umsebenzi wenu luwenzayo muhle kakhulu.
Injani ngestudio 7 ayithi nasiyaphila. Ngithi mina kule nto engangiphathi kahle lapha, angazi into igovernment iyakwazi ama-president lama-minista lamakhasini ukudla abakhulu beke besekhaya ukuthi bayakwazi into enjengale ukuthi bona bayakwazi bona into leyo bayibhekisisa kahle ukuthi kade lowo omuntu obulala i-young generation uphuma kodwa odengisela abantu inyawo.
Labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho kusithumela enimibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyela inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk, sixoxa ngezulu lesikhukhula uCyclone Chido elilakho ukudala umonakalo omangalisayo kwezinye izabelo eZimbabwe loba kuthiwa seliphele amandla. Singeke ehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuguqulwa komthetho ophathelane lokusakaza equkethwe yi-Broadcasting Services Amendment Bill isungulwe eHarare namuhla, abaningi besithi kumele kwesule umugqa ofaka umlando wokukhetha amalunga ogatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ezandleni zikamongameli. Uhlangothi lukahulumende olukhangelane lezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula uCyclone Chido obesesatshelwa ukuthi uzabhidliza eZimbabwe usephele amandla. Okwa namhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuthi basilandelele sukuthi lilalele ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.